manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 30, 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vopeta zvirongwa zvavo zvekutsvaga rutsigiro. Tine hurukuro namuzvare Teresa Dangwa avakavhota kuNew York musarudzo dzemuAmerica. Hurumende yotanga chirongwa chekupa vanhu mari yekutenga chikafu. Injo ni mwemi sore na uzidu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Varugu kupiza na musarudzi ye mutungamiri wenyika ya Amerika vakaita misangano yekupendera urongwa wekutsvaga rutsigiro musarudzi iri kuitwa svondo rinouya nemusi wechipiri. Mutori wenhau weVOA Caroline Presut anotipa nyaya inotevera yamuri kuverengerwa naBlessing Zulu weVOA Studio 7.
Kwasara mazuva matanhatu chete kuti sarudze iitwe vari kukwidzana vave kuita sevanhu vari kuchuchisa nyaya mudare.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Mungati muri parinani here zvichenzaniswa nemakore mana adarika.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakataura mashoko aya kuMadison Square Garden kuNew York vachitaura nezvenyaya yevanopinda munyika vasina magwaro uye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations, defending foreign borders and protecting foreign
Kamala Harris auraya mushandi vapedza makore akawanda vachivaka dzimwe nyika vachirwira kudzivirira dzimwe nyika iko zvino tichange tokwanisa kuvaka nyika yedu kuvhara maborder edu uye kuchengetedza zvizvarwa zvenyika yedu Iyi ndiyo inonzi America kutanga.
Nhandare yeMadison Square Garden inopinda vanhu zviuru makumi maviri yainge yakazara uye vamwe vanhu vakatorarapo kuitira kuti vakwanise kupinda. Achitaura nenhepfenyuro yeWABC Virginia Avery akati
He kind of cool to have a role model, but honestly I think Trump will do a really good job with the administration and with foreign affairs.
Mumwe akataura pamusangano wava Trump uyu ndiNazim Karim.
He's outspoken, he's unscripted. And he resonates with me.
Muzare Karo Vasquez, vakange vari pamusangano uyu vanotiwo.
I really see that Trump is gonna take us to the next level.
Ndinoona vaTrump vachitiendesa pachidanho chepamusoro-soro.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakasarudza kuenda paEllipse muWashington DC pedyo nemuzinda weWhite House. Imba ichagara anenge akunda pakati pavo navaTrump svondo rinouya.
It is time for a new generation of leadership in America.
Yare nguva yeutungamiri hutsva huchiri kutemwa dzinobva ropa muAmerica.
Amai Harris vakapa muono wavo neramangwana reAmerica vachiratidza musiyano wavo navaTrump.
It is time to turn the page on the drama and the conflict.
Yare nguva yekuti titange zvitsva tisiyane nezvekunetsa. Ndichadzika mutemo wokumisa vemabhizinesi kungowedzera mitengo zvisina kufanira. Ndichadzikisa mutengo wemishonga wechirwere cheshuga nekuderedzawo mari inobhadharwa nevanhu kana vachida kurapwa.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvainge zviri pamusangano uyu. Mumwe ainge ari pamusangano uyu ndi Angela Coleman.
The first woman president, I would love to see that in my lifespan.
David Damatia anga ari pamusangano waAmai Harris anotiwo.
I am a gay man and me personally I like to keep my rights.
Ndiri ngochani yechirume Asi ini pache zangu, ndo da kuchengeteza kodzero zangu.
Mumwe mtsigiri wa Mai Harris, ndi Alicia Rau, akangari wopa msangano uyu.
She says she supports abortion rights, pro-choice, a woman's right to choose, and I believe that she will ensure that there is not a national abortion ban enacted under her presidency.
Anoremekedza kodzero dzemadzimai dzekuti vakwanise kubvisa pamuviri, kodzero dzekusarudza zvavanoda. Nofunga akasarudzwa inini achaona kuti madzimai haazorambidzwe kubvisa nhumbu muAmerica.
Pachitariswa kuti sarudzo idzi mangange chaiwo pari zvino, zvinogona kunetsa kuti zvizivikanwe kuti ndiani anenge akunda nemusi wechipiri manheru. Mune mamwe matunhu, vamwe vanhu vatotanga kuenda kumatare panyaya yekuti mavhoti achaverengwa sei uye kuti ndiani ane kodzero yekuvhota. Nyaya iyi yatumirwa naCarol Presut weVOA News, mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Zimbabwe Service, Washington DC.
Tichiri panyaya yesarudzo dziri kuitwa muAmerica, vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu vavhota kusvika pari zvino kubva zvakavhurwa mukana wekukasika kuvhota zuva resarudzo risati rasvika musarudzo yemuAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zviri kuvhota musi wa5 mbudzi unowe mwedzi unouya musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nhengo dzeparamende nevatungamiri pamwe vamiriri vematunhu. Asi vasingakwanise kuvhota pazuva iri vakapiwa mukana wekukasika kuvhota kana kuti early voting vachishandisa matsamba kana kuenda kunzvimbo dzakakasika kuvhurwa. Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa avanove mufundisi ndemumwe wevanhu vakakwanisa kukasika kunovhota mudunhu renew york mavanogara. Ngatinzwei vachitsanangura kuti zvakavafambira sei.
Ragore rangu rechitatu ndichivhota. Mamwe makore aya ndinosivhota musi wekuvhota chaiwo, asi ndakawana mukana wokuti ndinovhota nekukurumidza mazuva vakachipa. Saka ndakatongopfuurawo nepo ichitobva kune mumwe musangano ndovandatoti ndapfuura nepano rega ndingopinda ndione kuti raini racho rakamira sei. Kwakutopinda kwakutoona hapana kana raini, pamberi pangu panga pana munhu mumwe chete. Takutotaudzwa ko maita mauya pindai neapa pindai neapa, tata vatatopinda. Ndapinda kwakutonzi zita vanenge vaine kakompyuta kavo kane mazita emunhu wese ari registered kuvhota. First three letters, the last name means the first name. Ndabva ndavavhota svika mukombyuta vobva vaona zita rangu vandipa skrini muchitarisa kuti zvese zvakanyorwa pa ndizvo here. Ndikati handizvo, zvobva zvandichisaina. Ndosaina, ndibva ndasaina. Ndasaina kumashure kwavo kunenge kune print, madhoketi anenge asingoripo akangomira, vanotoprinta as you come. Saka kwakutoprintirwa, kwakutoisirwa muchifolda, kwakutonzi upuwa direction chenda yapo pari private, panenge pachitori nepenzura ipapo, wotopindawo mukakompartiment kako kakatogadzirwa wotomira padeski woita musarudzo yako.
Urongwa ihwohwu hwakakutorerai nguva yakadii kubva pamapinda muchitanga kusvika kusvika muvhote munge muchibuda?
Less than 5 minutes.
Saka zvii zvamungati ichi chilo chakanyanya kuimpressai kana chakakufadzai neurongwa hwese hwamakaita?
Ndakaimpressa nezvinhu zvakatiwa ndei. Chekutanga izvozvo zvokuti hapana kuti pane mabalodzi anenge akaungana samwe unobviswa kana mubhoksi kana pai mopiwa. Inotoprintwa ipapo. Iwewe kana vatongokutambidza hapana mumwe munhu anozobvumirwa kuti kana kuribata. Unotoona kuti hapana kubirira kuti munhu angati unogona kupuhwa rakatonyorwa kare.
Mavhotera amakaita nezvamakaona mafambiro ari kuita sarudzo kuno kuAmerica, muchizvienzanisawo nezvamunoona kana zvamunonzwa kumusha?
Kumusha kunotinetsei nekuti nyaya dzinobuda dzekuti pane mamwe anotouya akatozadzwa kare. Kana uchiouya pamwe mamwe akashota asi vanhu vakarejista, panozikanwa kuti munharaunda umu makarejistwa vanhu vakadai. So hauzova neconfidence yekuti pane kumwe kusabirira here kuda kuitwa ikapapo. And then vanhu vaivhota asi padhuze nepaivhoterwa ipapo waiti kana wapedza kuvhota paiva netable yanga yakaiswa, vanhu vachinzi uyai ikoko, kana wapedza kuvhota uyai muzorejista pano kuti mavhota. Saka kodzero yako haisi sikretika. Kuriya kuti kana ukasaonekwa papapa haupuhwe zvikwanisiro, haupuhwe mbeu. Saka paizokurudzirwa kutonzi uya nekuno wapedza kuvhota, toona chigunwe chako kuti wavhota, tonyora zita rako.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe muzvare Teresa Dangwa vari parunhare kuAlbany kuNew York muno muAmerica neStudio 7. Vatereri, mazuwa osa anutevera, tichange tichikupai nau, zineche kuita nesarudzo zirikuitwa muno muAmerica, nechipiri, shondo rino uya. Musa kangana wafuenda pama dande mtande edu, anoti Facebook, WhatsApp, Twitter, ne YouTube, kutimunzge zvinenge zvichiitika. Hurumende inoti yakatanga chirongwa chekubatsira vanhu vane nzara mumaguta nemadhorobha nekuvapa mari yekutenga chikafu pasi pechirongwa checash for food. Chirongwa ichi chinonzi chatobatsira vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvisere uye chakanangana nekubatsira vanhu vanosvika miriyoni nezviuru mazana manomwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wedare makurukota nezuro, kurukota rinoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu vaJulai Moyo, vakati bazi ravo rakapiwa mamiriyoni 13 emadhora ekushandisa pachirongwa ichi, uye vari kupa madhora masere pamwedzi kumunhu wega wega, asi achipiwa mari iyi iri Zimbabwe Gold kana kuti Z.
Chirongwa ichi chakanonwa kutanga nekuti tanga taida kupa munhu mumwe chete madhora masere ekuAmerica zvinoreva kuti mhuri yevanhu vashanu yawana madhora makumi mana tashandura kumazigi. Kana tichishandisa mutengo wedhora rimwe chete richitenga mazigi 13, saka pazvakashanduka takachinja kuti tienderane nemutengo wavepo wedhora rimwe chete richitenga mazigi 24, saka ndozvatava kuita.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti kupa vanhu mari dzekutenga chikafu ari mazigi zvakanangana nekuda kusimbisa mari iyi, asi vamanyanya vanoti hazvibatsiri kupa vanhu mazigi nekuti mitengo yemuzvitoro yave kutevedza mutengo wedhora wepamukoto.
Zvinobatsirei nokuti uchipinda musupermarket makosti ari kudhiraivhwa neparallel exchange rate ye40 30 35 40, saka in the immediate terms zvinotoreva kuti hakuna net benefit yekusara kune uyo anenge achipiwa mari iyo because uri kuipiwa at a subsidized rate, but uchipinda musupermarket uchipinda muekonomy makosti ari kudhiraivhwa neparallel exchange rate.
Chirongwa chehurumende ichi chinoitwa pamusoro pezvimwe zviri kuitwa nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program, UNICEF nemamwe. Vamwe vari kutambira mari pasi pechirongwa cheWorld Food Program neMercy Corps mumusha weSakubva kwaMutare ndimuzvare Memory Chaipa, avo vati vari kutambira madhora ekuAmerica 13 pamwedzi uye vari kubatsirika zvikuru.
Hapana chichapera mubaba, chekuti ndinoti pane kuti ndokumbirawo fu, ndokumbirawo shuga, zvese zvine zvakadini zvakarongeka kuburikidza nechirongwa kwachiwodi programu ichakabatana nemisipoku zvimwe upenyu hwangu hwachinja nekujeka.
Vaenderera mberi vachiti pasi pechirongwa ichi vanosungirwa kutenga chikafu chete.
Grocery ndo rinotanga kutenga mabasic needs, zvimwe izvi ndinozonongowo nechange inenge yadini nyasara. Pane pekuti chikafu ka uine upfu nemafuta haungati hana chikafu, unongotsvaga mavheji wotobika sadza.
Sangano reUNICEF nderimwe rinobatsira nemari yekutenga chikafu. Vachipindura mibvunzo yedu veUNICEF vati kubvira muna zvita 2023 kusvika muna chikunguru gore rino mudhorobha rekaroi vakabatsira nemari vanhu vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matatu uye zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vaive vana vechikoro. UNICEF inoti mari iyi yakashandiswa mukutenga chikafu pamwe nekubhadhara mari yechikoro. Panyaya yekuti pari kuitwa rusarura pakupa chikafu vanhu vari kumaruwa, vamoyo vakati vese vanenge vaona izvi zvichiitika vanofanirwa kumhanyara kubazi ravo kuti zvigadziriswe. World Food Program yakazivisa munanya mavhuvhu kuti vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe uye vanoda rubatsiro kusvika mumwaka wekukohwa gore rinouya. Hurumende inoti uwandu huchakwira kusvika pamamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana maviri. Zimbabwe iri kuwana rubatsiro rwechikafu kunyika dzokumadokero dzakaita seAmerica kuburikidza nemasangano akaita seWFP. Russia yakabatsirawo Zimbabwe negorosi rinorema matani zviuru makumi maviri nezvishanu. Rimwe gorosi rakapiwa vanhu munyika gore rapera rinonzi rakabvawo kuChina, iyo yakapa Zimbabwe matani zviuru zviviri zvegorosi nemupunga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangushi.
Vatereri, tinokumbira kuti mubatane nesu pamadande mutande, padande mutande re WhatsApp, muenda pakanzi updates, mwotsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patinokupai link ye WhatsApp VOA Shona. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govanai nevamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaMatthew Miller nechipiri vakakurudzira kuti kurwiswa kwevanhuwo zvavo nemauto eSudan Rapid Support Forces kupere. VaMiller vakayambira kuti vane chekuita nekupesvedzera kuurayiwa kwevanhu muSudan vachatorerwa matano. Zvombo zveAmerica zvakarova nzvimbo dzechikwata cheIslamic State dzine chitsama muSiria svondo rino ndokuuraya varwi vanogona kusvika kumakumi matatu nevashanu. Izvi zvadziviswa nemuzinda mukuru wemauto eAmerica kana kuti US Central Command. Vanhu vemuBotswana vari kuvhota nhasi musarudzo yekuti voramba vachitungamirwa nebato riri pakati pemapato emuAfrica atonga kwenguva yakareba reBotswana Democratic Party here kana kuti mapato anopikisa. Bato reBTP riri kutungamirwa nemutungamiri wenyika iyi vaMokwetsi Masisi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vari kukupidzana navaMasisi varume vatatu vanoti mutungamiri webato guru rinopikisa Umbrella for Democratic Change kana kuti UDC vaDumaboko, vaDumelang Solution ndoveBotswana Congress Party kana kuti BCP, vamipato reapile weBotswana Patriotic Front kana kuti BPF. Bato rinenge rakunda nhasi richatungamira nyika kwemakore mashanu anotevera. Nyaya dziri kutariswa nevari kuvhota dzakawanda asi kunyanya yemamiriro eupfumi. Pavanhu mamiriyoni maviri nechidimbu kana kuti 2.5 million, vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% havana mabasa. Vanhu vanosvika miriyoni imwe chete ndo vari kutarisirwa kuvhota. MuBotswana mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuteverawo zviri kuitika munyika iyi sezvo zvine chekuita nemagariro avo munyika iyi. Gogo Miriye Muramba vanobva kukwekwe avo vanorarama nekuruka vhudzi muguta reHaburoni vanoti tarisiro yavo kuona vaMasisi vachikunda.
Chikumbiro changu ndechekuti vaMasisi kana vachinge vahwina ngavataure neshamwari yavo. Shamwari yavo igadzirise zvinhu kumusha, tidzokere kumusha, toda kunogarawo pamusha dzedu. Ndine imba ini kuZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kugokwe vaPatrick Nyamadzavo vati vaMasisi ndivo chete vanonzwisisa namwe zvizvarwa zveZimbabwe.
Yangu baba ndiye kuti zvizambi zvakamira sei zvotina masisi. Bakanzi vapinda vaiti achione chiramba chiri muno takagara pano patiri panapo. Bosi mashopa avo vanotaura asiwa.
Asi amai Sylvia Aaron avo vanotengesa panokwirirwa mabhazi muguta reHaburoni vaudza Studio 7 kuti vachagamuchira chero chichabuda musarudzo dzanhasi nekuti Mwari ndo vanosarudza vatungamiri.
Kana waine shure kuda mwana mukomana asi ukapo mwana musikana wangamurasa unomutambira. Asi Mwari akakupa kuti mwana mukomana wangoziva kuti unodiri futi unotambira. Saka panguva inoyi takafanimuka dzakazvitakura takamirira chatichapiwa naMwari.
Sarudzo idzi dzine mutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vakaita seUDC vari kupomera Zimbabwe mhosva yekupindira musarudzo dzenyika iyi. Asi hurumende yeZimbabwe iri kuramba izvi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of South Africa vamunjodzi Mutandiri vanoti zvizvarwa zveZimbabwe hazvifaniri kugara zvakabatira uramaoko panyaya yaanotungamira Botswana nekuti dunhu rose rinoziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Handifungidziri kuti vangave vindictive kumaZimbabweans ese zvavo nekuti vanoziva kuti kana nyika ichiita matambudziko kazhinji kacho anenge achibva kuutungamiriri kwete kumaordinary citizens, mamwe acho anenge achitoriwo mavictim. Saka handifungidziri zvangu kuti zviri kuitika zvinotiudza kuti policy ichachinja yekutambirwa kwemazimbabwens.
Vanhu vanotarisirwa kupedza kuvhota nenguva dza 8 manheru ano, asi zvinenge zvabuda musarudzo zvinotarisirwa kuziviswa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vakaremara vari kuchema chema kuti vari kubatwa zvakaipa pamasaisai kana kuti pasocial media nevasina kuremara, avo vavanoti vanovashora, kuvatuka kana kuvanyaradza mumagurupa akaita seWhatsApp kana padande mutande reX, vachivati havana zvavanoziva nekugona nenyaya yekuti vakaremara. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pahurukuro dzakaitwa nemasangano evakaremara paWhatsApp nemusi wemuvhuro. Vakaremara ava vakabudisa nyunyuto dzavo vachiti veruzhinji vanotaura mashoko anozvidza vakaremara kana paine hurukuro kana magakava anenge achiitwa padande mutande. Muimbi anozikamwa nezita rekuti Deusta Deutish Muzviba, uyo akaremara gumbo, akati ava nesvondo achishoropodzwa mugrupu remasvingo Hotspot.
Grupu muvanhu anenge achiva zvakawanda aye ichichirema ende muimbi, kuimba hakuna kwakobetsera plus chero kwazobetsera muvanhu avateereri chirema. Vakushaura kutiwo mashoko iwawo ekuti munhu wemusikana vanhu varori munhu akaremara ndiani anodaurora chirema chinoimba.
Muzvare Agnes Gurune vakati ivo nevamwe vavo vane usope vanosangana nematambudziko aya. Vakatiwo pane izvi revamwe baba riri kutenderera pamasaisai richishora vane usope.
Vane mashoko avakataura atotenderera pasocial media okuti hatina mati nevanhu vane usope, vanhu vakamenyewa, isu chinamato chedu chichidzika, hatina kumboti tibate musoro vanhu vakamenyewa ivavo. Saka vaende kuti izvozvo izvozvo zvinotibata, zvinotiremera.
Mumwe mushandisi wemasaisai asina kuremara vaEfrem Guyo vanoti vazhinji vasina kuremara vanoita izvi nekusaziva mashoko ekushandisira vakaremara.
Ropa pacho tinenge tisingatozivi kuti zvatinotaura zvinobata-bata vakaremara, pamwe tinenge tichiti tiri kutamba hativashori tichida, pamwe kutori kusaziva chaiko.
Vanorwira kodzero dzevakaremara kusangano reZimbabwe International Disability Amalgamation Trust kana kuti ZIDAET, Ishe Chimbani Magudu vakabva Mugwadi, vanoti vasina kuremara vanoda dzidziso yakasimba kuitira kuti vasashoropodze vakaremara pamasaisai.
Kuremara hakusiko kukonewa, munhu akaremara anogona kutoita zvikurusa kudarika vasina kuremara.
Nyanzvi munyaya dzemutemo vari Gweta vamadhokisho vasa vanoti nyika ine mitemo inochengetedza kodzero dzevanhu kusanganisira vakaremara padande mutande, nekudaro vanenge vavhiringidzwa vanofanira kumhanara.
Hongu kune mutemo unonzi Cyber and Data Protection Act. Mutemo uyoyo ndiwo mutemo wakaiswa uchiisirwa kuti munhu anenge achiona sokuti anenge atyorwa kodzero dzake atsvukirirwa kana kuti pashandiswa nzira dzaanoona sokuti hadzidzo matauriro anenge akanaka pachiiswa zita rake mukati, anokwanisa kunge achienda kundosungisa munhu anenge aita izvi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasingadairi nhare yavo, asi vanomirira vakaremara mudare resenate amai Anashiri vanoti
imhosva kushungurudza munhu, kudzikisira munhu nokuti akaremara. Hapana munhu ari pamusoro pomutemo, saka bumbiro redu rinotichengetedza chose.
Vanorwira kodzero dzevakaremara vanoti vanokokera hurukuro kana makakava vanofanira kuita izvi vachichengetedza kodzero dzemunhu wese kusanga sera vakaremara kuitira kuti pasashandiswe mashoko anozvidza vamwe. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pamusoro weStudio 7 makadi zvenyu vana mukoma Jonga. Ini ndinoda kutaurawo zvinhu zviri kuitika kunharaunda kwedu. Ndiri muno muSouth Africa asi kumusha kwangu kuZimbabwe paGokwe Chifinjelele muri kuitika zvinhu zvinhu zvakaoma izvizvi. Chifinjelele vapinda kungotora mombe dzavanhu. Studio yako ikaita mhosva isina chunhu kunotobva zvinhu pauri. Dichitaura kudai pano vamwe mai vanomwana wavo akaita mhosva mwana uyu wakura anotova nemusha wake. Asi pasina vanhu pasina chii akatuma mapurisa avo kuzotora mombe dzaamai avashanu. Sezvivi vari kufamba vachiinda kumutemo asi mutemo unoti hai hakuna muzimbabwe munhu unoripira munhu wakura. Saka mapurisa oti ndai munopiwa tsamba yakatonga yachona munyore kwetsamba na mutemo oti munyore kwetsamba na njelele kuti tione matongera akaita njelele uya unoramba netsamba.
Ndiwaiyo ringai wo mameseji edu maanenguva musikamavereki ndoda kutaura pamusoro peana mukoma Shadrick Shava vari magavhini avo naana July Moyo. Mari iyoyo vanotora hatina mabasa isusu, imari yegirandi inofanira kupuwa ana mbuya vakura nevana vanonga avo vasati vanoenda kuzvikora vasingakwanisiwo kuwana mari yekubhadhara chikoro. Ivo vane vanogara pamusoro pemari voyazve kutora mari iyoyo, vapedza vanondorwa kuti masankisheni ngaabve. Ivo vechiita masankisheni zvane zuro chaiye chaiye.
Hey, vandadu pastudio 7 muritei muri yezimbabwe mesengurise aini ndiri kumozambique ndiri kupinda ndichitora zviri kuita baba munangagwa ari kuyema neferevimo kuno kukumozambique vesu kunine tiri kuchema kuti ferevimo harichaidi manje amunangagwa andoti ko eyema neferevimo chiini chemunorwira kuno kumozambique muri kutadza kugadzirisa kwenyu kuzimbabwe chiini chemakanasira kuzimbabwe meuya kumosha mozambique amunangagwa musadaro.
Madiko mukoma Jonga mutaro namugezi Zano PF munhu kwete vanhu. Vanhu vezimbabwe havadi Zano PF but Zano PF munhu. Tikati vanhu tinenge tanyeba. Hauka mukoma Jonga kuti Zano PF inotorwa kuBotswana, kuSouth Africa, kuNamibia, kuMozambique. Hauka South Africa kunongodzi Zano. Zano PF iri kupindira manyaya dzezvematongerwo enyika. Takazvona zvaitika kuMalawi. Zano PF iri kupindira. Chii Zano PF? Sei vamunangabva vasingadzori boka rekwavo kuti imi siyanai nazvo. Vamwe takavaona vachibuda pa TV tavhotira Felerimo. Isusu veZimbabwe tinototenda nekuti tavhotira Felerimo tinoda zvinhu zvaka. Sei muchibuda pazvinhu zvakadaro muchiona kuti nyika yenyu magara hamusati magona kuigadzirisa but muri kubuda pamaTV?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu kuno kuStudio 7 hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tozokorera zvakare namba +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Vateereri, muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi apo tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutaura nezvenyaya yesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nechipiri chinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Tinodzokorora zvakare namba +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi amai Kamala Harris vopeta zvirongwa zvavo zvekutsvaga rutsigiro. Nhasi takupai hurukuro yataita namuzvare Teresa Dangwa avakavhota kuNew York. Hurumende yotanga chirongwa chokupa vanhu mari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Sandekile Musanga.